chekwata ichi chinofarira kukunda kunyange zvikaoma sei nekuti kutaita izvi kunotisiya chisisina chimuko makundano enhabvu yepasi rose aya Zimbabwe ndiyo iri pasi pasi mugungano rezvikwata zvina nepoindi imwe chete chete zvekuti kurohwa zvekare kunovapinza mumadhaka asingabudike pamusoro pekutamba kunze kwemusha Warriors ari kusangana zvekare neGhana yakasimbisisa iyo yaunganidza vatambi vane mukurumbira kusanganisira Thomas Partey weArsenal Jordan Ayew weCrystal Palace Mohamed Kudus weAyax Natari Fotu Henry weBrentford muongororo wemutambo wenhabvu vaAdmaya Muhimeke vanoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe kana ichida kukunda mumutambo uyu
Sengi tatamba magame 6 ne Ghana Pama game akatamba ne Ghana Ancho este matatu Ghana yaka tiroa Teka iroa game rumeche teka drama Games 2 So fana nge tireta wa best kutitikwa nge tiroa Ghana Because Ghana yacho Kana taka tarisa Shukura zoti Ghana yagara nge inotamba bora Rakana kakana shitamba nesu
Asimane jawetu kwa ta isi Ba Wellington Pandare Vanoti chishuviro chavo kutora mapoints ese ari pamutambo uyu
mutambo uyu mutambo usiri nyore zvachose nekuti tiri kutarisira kuti zvikare machaizvo tipamwe tiwanewo one point nekuti matambiro atakaita muSouth Africa neEthiopia haana kuti haasi kutibatsira tinofanira kuchitanga kuwana mapoints patiri ivo zvinezvi paGhana saka hazvisi nyore patiri kutarisira kuti kuenda kuondoko tinotarisira kunohwina
Zimbabwe ine vatambi vari kurura kunze kwenyika kusanganisira Bazilas Nakamba weAston Villa Jordan Zemura weBournemouth Brendan Galloway weFlymouth naTendai Darikwa weWigan kuEngland pamwe naMachau Munetsi weSt Reims kuFrance aimbotambira Dynamos chamunoda musanhu anoti vatambi ava vane mwongo wekukwanisa kukunda mumutambo uyu
the players are there and you know they got talent as well so very very talented crop of players so I think we got massive chance
captain wechikwata ichi Lawrence Msona uyo anotambira kuSaudi Arabia ndiye akatanga kusvika muGhana vamwe vachizotevera vamupandare vanoti kama Billiard uyo atiri kutamba nemhaka yemakadhi aakapiwa akawanda ari kupa rutsigiro ari muGhana umu asi achizotamba mumutambo unotevera
mukuchikomana izvi zvakasaspindwa kama Billiard ariko kuitira kuti atraini nevamwe asi haasi kutotamba mutambo wekuGhana wokutanga anozotamba patichatamba neGhana paNational Sports Stadium muSwartkop
Ghana neZimbabwe dziri kusangana zvekare muNational Sports Stadium nechipiri svondo rinouya mutambo uri muCoastal International Stadium uyu uri kutenderwa vanhu zviuru zvina 4000 chete kupinda kuona ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.